zvinyadya kunzwawo matanga vachiti nyika yakara futi zvisina kunyoreswa asi vamatanga vakati futi zhinji zviri kushandiswa panotarwa mhosva mapurisa ari kuzonozvitora patarirwa mhosva dzinenge dzisina kunyoreswa kuva kuti kunyange ikaita futi imwe chete nekuti dzakashandiswa namureza haana kushandisa treni imwe chete futi kana isina mapepa isingazikane kuti iriko iri maoko emhondi yakashata kutiyo zvikuru uye vachitaura vakati semapurisa hatisi kuzotendera kuti nhengo dzechipurisa dzinge dzichingourayiwa panguva yese yese zvinaurayirwa vari kuitaya nezvaurwa zvezimbabwe asi kutiwo semapurisa vachatora danho rekuchengetedza mapurisa avo uye kuchengetedza zvaurwa zvezimbabwe
regai tinzwe kuna vadzokora vadzokora munoti nenyaya yekunzi vari kuti munyika maita dambudziko guru repfuti zvisina mapepa zvinoratidza kuti idambudziko guru iri vadzokora
chinokunetsa ndechekuti muzimbabwe hamusina mutemo zvachose sejango hakuna munhu ari kuteedzera mutemo nekuti vakuru vacho chaivo havasi kutoteedzera mutemo unonzwa vachiwenga vachitaura kuti vachamisa ngavaponzwe vamunangagwawo vachitaura kuti CCC neveopposition ngavatandaniswe muzimbabwe vanhu vari kupa zvinoonekwa kunzi uyu munhu aba goridhe obatwa paairport asi hasukwe mutemo wacho unoshanda zvekunzi uyu ngaasungwe uyu ngaaregedze kusungwa hakuna nyika inoshanda zvakadaro hove inoora kubva kumusoro saka vanhu ngavagadzirise kumusoro ZANU PF ngaizvigadzirise iyo nekuti kana vakuru vachityora mutemo zvinooneka pasina zvavanoitwa mapurisawo anopedzisira aona kuti kuteedza mutemo apa votangawo kutyora mutemo nesu hatichateedzera mutemo obva aita makanyaniswa sadza rembwa
vagakanje nyaya iri kunzi dambudziko raita kuti munyika vari kubvira kumusoro hanzi ndo vari kunyanyooneka vachitanga vachityora mitemo saka vepasi vanopedzisira vangoteedzera pindura itizvo
nyaya yekutanga iri kutaurwa neuyo anenge asina kuti kwetere tiri kutaura nyaya yepfuti kopaita
kupisavanonzora
kupe navakomichi vaida kupisirwa mumba nevanhu vachamisa kugowera machisi yacho yavaida kupisiswa ndeyezana pfu
ngatitaurei nyaya dzepfuti
chaita kunditaura dzepfuti inyaya yekuti ava vataura zvegoridhi panguva yatiritaura zvepfuti sandiri kuda kuubvunza kuti ko machisi yaida kupisiswa monzora imachisi yezano pf futi here ende ndiani waanoziva ari kuhurumende atambofamba achipisa vanhu nemachisi That's number one. Number two, futi yaida kushandiswa nashakespeare mukoi kupfuura charlton hwende muna 2018 vachirwira constituent hwende akanonyora patwitter ifuti yezano pf here number three nelson chamisa paakanobvuta utungamiri hwemdca achirasira kure kumbiro remutemo ikumbiro rezano pf here so ndiri kuti hatifaniri kuisa zimbabwe on the crime agenda as if macrimes ari kuitwa muno muzimbabwe avawaisa mukupfuura dzimwe nyika ende isusu muno muzimbabwe hakuna akapara mhosva akasabatwa hakuna tinofanira kutenda mapurisa ende vanhu vari kupara mhosva havasi vezano pf mugezi haisi nhengo yezano pf shakespeare mukori haisi nhengo yezano pf
regai tinzwe kuna vadzokora taurai tinzwe
hapana chekutaura ava vari kuuya vachingosvonyepa nekutuka vanhu vari kuratidza unhu hwezanu pf chaivo kuti vanouya vachituka vanhu panofanirwa kunge pachitaurwa nyaya ine basa kana vari kutaura kuti mapurisa ari kuita basa ravo nazvo vamukoyi vavari kutaura ivavo vakati kusungwa nemapurisa ivo vacho vavari kutaura vekubhuhwera vaida kupisira vanhu mumba vakati kusungwa nemapurisa
vagakanje zvii zvingaitwa nemapurisa kuti vakwanise kukwezva vanhu vaende kunosarinda zvombo izvo
zvakatoitwa nemapurisa izvozvo idanho rekutanga zvakaitwa mapurezidendi kuti vanhu vaone pfuti nyaya yatisingade chete mukoma jonga ndeyekupoliticisa mhosva mhosva haipoliticise maijobhos kana vakapinda red robot musumo vakatongwa nedare vakatosana ii saka mhosva dziri kungoparwa zuva nezuva zuva nezuva asi mapurisa edu ari kuzama nekwaanogona napo kuti zvinhu zvinapi
vadzokora zvii zvingaitwa nemapurisa tichiona kuti vanhu vakapuwa mukana kuburikidza neamnesty kuti vange vachienda kunosarenda zvombo zvavo
mapurisa ngavashandise mutemo ndokuti zvinhu zvinake munyika vakaona vatungamiri vehurumende vachishandisa vana vadiki vachivapa pfuti kuti vaende kunopfuura vanhu kana kuti vaende kunotyisidzira vanhu mune mazvematongerwo enyika ngavatsike pasi kutaura kuti kwete izvi hazvifanirwe kuitwa